Kambani yehurumende inoona nezvefodya yeTobacco Industries Marketing Board TIMB inoti misika yefodya kana kuti matobacco auction floors achavhurwa nemusi wechitatu muHarare, uye mamwe makambani anotenga fodya kana kuti macontractors achatanga kutenga fodya nemusi wechishanu svondo rino. Varimi vanoti vakagadzirira kuenda kumisika, asi semakore ose havasi kufara nemabhadharirwe avari kuitwa pakutengesa fodya. TIMB inoti pafodya yavanenge vatengesa, varimi vachabhadharwa zvikamu makumi manomwe nezvishanu ari madhora ekuAmerica, uye chikamu chinenge chasara vachapiwa mari yemuno inoenderana nemusika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe. Asi varimi vanoti vanoda kupiwa mari yavo yose ari madhora ekuAmerica. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union, vaPaul Zakaria, vanoti tarisiro yevarimi inobva pakuti zvese zvavanoshandisa pakurima fodya zvinotengwa nemari yekunze.
Varimi dziri dzekuti dai mari yawedzerwa kana kutosvika pa100%, nokuti zvinhu zvose zvinoshandiswa navarimi zviri kutengwa nemadhora ekunze ekuAmerica, uye vashandiwo vakudhimanda mari maus dollar iwayo. Saka zvinongobatsira kana varimi vachikwanisa kuwana mari iyoyo yakaita musvo iri maus dollar.
Mutungamiri wesangano reTobacco Association of Zimbabwe vaGeorge Seremwe vatsinira mashoko avaZakaria vachiti vakatoisa chikumbiro kuhurumende chekuti varimi vapiwe mari yavo yese ari madhora ekuAmerica.
Takaisa chichema ichocho tichitarisira kuti pamwe vangaedza kunzwisisa kuti tiedze kupromota kurimwa kwefodya, kuti dai zvaingobvirawo vaimboti exempta zviri kuitwa kune mamwe mapato ari kuunza foreign currency kuti vatibvumidza kuti timbochengeta here 100%. Kuti zvinhu zvinonge zvichida zvinoenderana nekuti muri kutaurirana sei, hatisati tapiwa mhinduro.
Vaenderera mberi vachitiwo pane vamwe varimi vasati vabhadharwa mari dzavo nemakambani akatora fodya yavo, uye zvingave zvakanaka kuti dai varimi ava vapiwa mari dzavo mwaka wekutengesa fodya gore rino usati watanga. Asi mukuru weTIMB vaMinwell Gudu vaudza Studio 7 kuti magwaro avo anoratidza kuti varimi vese vaiva nezvichemo vakaenda kumahofisi avo vakapiwa mari dzavo dzose. Vanotiwo mari inopiwa varimi ari madhora ekuAmerica iri kuwedzerwa gore negore.
Gore rakapera sezvamunoziva varimi vakanga vachipuhwa 6%, saka iye zvino vakupuhwa yakati wandei, vakupuhwa yaa 75%. Gore rakapera paseri vaipiwa ivo 50%, saka zviri kuenda zvichingoita zviri nani pamari yavanosara vayo.
TIMB yakapa marezines ekutenga fodya pamisika kumakambani makumi matatu anosanganisira Boka, TSF nePremier Tobacco Auction Floors. Yakapawo marezines makumi matatu nerimwe kumakambani anotenga fodya akazvimirira kana kuti macontractors. Gore rapfuura Zimbabwe yakawana makirogiramu mamiriyoni mazana maviri negumi nerimwe efodya. Gore rapfuura nyika yakawana mari inodarika mamiriyoni mazana masere emadhora ekuAmerica mushure mokutengesa fodya kunyika dzakaita seChina, America neEurope. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Godfrey Kanyenze, vati kuvhurwa kwemisika yefodya kwakakosha chose sezvo kuchiwanisa hurumende mari yekushandisa pakusimudzira upfumi.
Zvinobatsira zvakare, ndokuchabva mari ichaenda kumisika yekutengesa mari yekunze. Vanhu vanenge vachida kutenga zvinhu zvekunze kwenyika vanoenda pamisika iyoyo, uye Dutch auction mari iyoyo inenge ichibva zvakare kumari inenge ichipinda muZimbabwe. Saka tikatarisa gore negore, nguva iyi inokosha nokuti inobatsira kuti hurumende inge neupfumi hwenyika hunge huchiwana mari inenge ichipinda yokunze kwenyika.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vaSimon Hove vanotiwo fodya yakakosha zvikuru sezvo ichiunza mari yekunze munyika nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira mitero pakutengwa kwayo.
Tobacco inobatsira pamari yainocontributa zvanyaya. Then chimwe chainobatsirawo, tiri kuona kuti iri kubatsira zvekare. Ngati pane mishonga inogadzirwa besides iyo fodya pacho zvaikuputiwa, pane mishonga inogadzirwa ichibva muchirimwa icho chetobacco. Saka zvese izvi zvinocontributa kusimudzira kweupfumi hwenyika.
Kunze kwezvicherwa, fodya ndiyo inounza mari yekunze zvakanyanya kudarika zvimwe zvese. Gore rino nyika inotarisira kukohwa fodya yakati wandei kudarika yegore rapfuura nekuda kwekuti mvura haina kunaya zvakanaka. Vagood vati Kunyange hazvo misika iri kuvhurwa nechitatu vachiri kuongorora kuona kuti gohwo remwaka uno rinenge rakakura sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.